Sachi Garowe Immigration Workers Union, vangosana mtunzi, vati sangano ravo rakanyorera kumapazi akasiyana siyana ehurumende, asi parizvino commission inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume, yeGender Commission ndiyo yega iri kuongorora nyaya iyi.
Vanhu vanofanira kubata nyaya idzi vakawanda, iyo hurumende pachayo kuita kuti isei kuti parliament ikupi. Minister of Home Affairs, permanent permanent secretary, minister chaiye chaiye anofanira achibata nyaya, nekudii rake umwe wachibata, but out of all these vanhu vanofanira kubata nyaya, only one department inoreve izvi. Vachiyarwa zvinoti nyemedzisamo.
Vamutunzi vatiwo kunyange hazvo vakaendesawo tsamba yenyunyuto kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna Gunyana havasati vawana mhinduro.
Because patakaiendesa tsamba iyi, that was yokumutungamiriri wenyika, ofisi yemutungamiriri wenyika, 27 September. Nazvino hapana chakaitika. Tikada takadaidzwa mafoni aripo, mukatadza tinoisa mafoni numbers, tidaidzei tizotaura sezvazviri. But hatina mbodaizwa kana mbonzwa anything, zvakangopera pakupinda ipapo. Inyaya dzokuti tinosvika tongosiya pareception. Of course havangakwanisi kuona munhu wese, asi dai vanenge vagamuchira tsamba iyi masekretari acho aya nevamwe vachivimbikazve, nokuti havasiwo vanyora mutumwa hana ponje. Ngavachivimbika, vanosvitsa kwainofanira kusvika tione kuti matano.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti sei vasati vapindura tsamba yataurwa navamutunzi. Vamutunzi, avo vakamiswa basa gore rino, vaudzawo vatori venhau kuti kumiswa kwavo basa yanga iri nzira yekuvanyararidza, asi vakati kusvika nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhukadzi yagadziriswa havasi kuzonyarara.
Inini kudzingwa basa kana kaita kwai nzira dzokundinyaradza. Izvazvi ndira zvokundinyaradza kuti zvakaita kuti tachamirireti, but then kumiririra vashandi hazvirevi kuti unofanira kushanda ipapo. It continues as it were. Kunofa one side komuka rimwe side, toramba tichienda kusvika zvagadziriswa, and hatisi kutombomira kusvika zvagadziriswa. Hatingatarisi, ukaona uchitiwe unoona kana even iri child abuse, mwana achiabhuswa wotarisa divi, that means newewo you are part of that.
Vanoona nezvemitemo nekuongororwa kwenyaya muGender Commission vaVictor Ngiwane vanotiwo vatanga basa sezvavanotarisirwa nebumbiro remitemo yenyika rekuongorora panoshungurudzwa madzimai. VaNgiwane vanoti vakawana umboo kumadzimai matanhatu huye varume vatatu vanoshanda kuImmigration, avo vachamira pamberi pekomishin iyi nenyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi kubazi reImmigration.
Pana vatingati vari kuunza zvichemo zvacho zvokuti zvesexual harassment, pane madzimai matanhatu and vari pamirwa mhosva vacho varume vatatu vekuImmigration.
Vaimbova mukuru kuImmigration vaClemens Masango, avo vave mabharani mukuru wehurumende, vari kutarisirwa kuzopa uchapupu hwavo sezvo nyaya idzi dzakabuda panguva yavaitungamirira basi iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.